Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu zvikuru sei nhau dzeCOVID-19 chirwere chatekeshera pasi rose, takanangana zvakare nekuzivisa vanhu nyaya dzemanyepo. Takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neveUNESCO, tikaisa pfungwa dzedu, vakadzitambira. Saka takatanga kuita mamessages atanga tichiisa malanguages emuno munyika yedu yeZimbabwe.
Mitauro ipi mungapa muenzaniso here?
Anosanganisira Shona, Ndevele, Nambia, Tonga, Ixhosa, Sign Language. Mamessages aya akatanga kutekeshera kana kungangoti tanga tichitumidzira tichishandisa national broadcasting uyezve nemasocial media. Asi takaona kuti dzimwe dzenguva muno munyika vanhu vazhinji kunyange vedu tiri palockdown tikuona vanhu vazhinji pamwe havasi mudzimba, vari kutsvaka kurarama, vamwe vari kunge vari kutsvaga mvura. Saka tikati zvakanaka kuti tiende muvanhu. Saka tiri kushanda Ministry of Information, Ministry of Health, Amnesty International, UNESCO, Katswe Sisterhood, tichishanda zvakare neHarare Municipality Department of Health, zvakare neChitungiza Municipality.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzamuri kutarisira kunoparidzira shoko renyu iri?
Tiri kutarisira kuenda vhiki rino tichitenderera munzvimbo dzeHarare. Takaita seHopley, Stone Ridge, tiri kuenda muHeathcliff, tichaenda kuGlenview, tichaenda kuBudiriro, tichaenda kuwadzana dziva rasekwa. Zvakare tiri kutarisira kuendawo kune nzvimbo dzakaita sana Epworth nana Caledonia, idzo nzvimbo dzatingati hadzisi hadzo under Harare Municipality, but pane urongwa hwekuti tinge tichipiwa mvumo vari kutaurirana vemakansel ivavo kuti tinge tichisvikako. Zvakare tichienda kuchitungwiza kwatichitenderera.
Nderipi shoko ramuri kunyanyoshambadzira kune vanhu?
Meseji yedu taakunyanyo promota nhau dzesocial distancing kuti vanhu vazive kuti zvinokosherei kuti kana pose pavari vave vanogara maybe at least 1 meter apart. Saka ndo meseji yatiri kufamba tichiendesa.